chirwere ichi chesalmonella chiri chinokonzerwa nemvura isina kuchena kana kuti inowanikwa muchikafu. Pari zvino kune masteti akatoudzwa kuti kwavari ukoko ndo kwachiri kuwanikwa chirwere ichi.
Chii chinoitika kumuviri? Tinoziva sei kuti munhu abatana nacho?
Manyoka ndo anonyatsa kutanga mudumbu uchirwadza kana kuti fiva, kupisa kwemuviri kuya, nokurutsa kana kuti kuzwa kupera simba kupindwa nechando mumuviri ndo zvinonyanyisa kutanga izvozvo kuitika kumunhu kana achinge abatwa nechirwere ichi.
Pane vangani vanonzi vabatwa nacho munyika muno?
Pari zvino vari kuti ivo makumi matanhatu nevaviri 62 ndo vabatwa nacho. Pane ivavo kuri kunzi 23 makumi maviri nematatu ndo vakaendeswa kuzvipatara kuti vaende vanorapiwa.
Inouraya here?
Inouraya salmonella. Ukasakasira kurapiwa especially kuvana vadikava kana kuti vati kurei nevavaya vane hutano husati husina kunatsokwana hwakaita sevanhu vane HIV kana kuti AIDS.
Zvino inorapiwa sei?
Kukutanga ukafungidzira kuti une chirwere ichi chakanaka kutomhanya kuenda kuna chiremba unoonekwa vanobva vakupa madhiripi aya vachikupa mvura vachikuwedzera nekuti manyoka ayaya anenge achiti kaya anokonzeresa kuti uve dehydrated mumwiri musare musina mvura ndo kazhinji kachona. Wozouyawo wokupa anonzi aya maantibiotics but especially kukasira kuenda kuna chiremba ndizvo zvakanaka.
Zvinopomeranwa here?
Zvinopomerana nokuti kana munhu usingagezi maoko ako kana kunatso kuti ndikabata chikafu inini ndichitorwara uneniwo zvinozoita kuti ndipomerane nevamwe.
Zvino vanhu vanofarira mapopo vangazvidzivirira sei kana kuti vanhu zvavo vangazvidzivirira sei kuti vasabatwa nesalmonella?
Salmonella ibacteria inonyanyisa kukonzereswa necontaminated food or water, mvura kana kuti chikafu kunyanya. Vanhu veCDC yekuno vanoona nezvezvirwere vakatotaura kutoti vanhu vari kunzvimbo idzi vana Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania nekuRhode Island uko kuti mukatoona mapopo aya musingazivi kuti abva kupi musatombodye, dai vatombomira zvavo nokuti ari kunzi akabva kune imwe nyika. Saka ari kuti chimbomirai kusvikira maziva kuti akabva kupi. Kana zvinhu zvazogadziriswa zvapera izvi ndopotozotanga kuti pane inonguva pamwe chinhu chikuru chatingaitite kutombomira.
Ko havanodingo kutaurira vanotengesa vacho kuti vasamatengese?
Zvinoitika nezvokuti mapopo aya anonga akatotongoiswa kare mumastoro. Saka vemastorowo pamwe kuti vanokwanisa kuenda kunomabvisa but hauzozivika kuti wabvisa yese here kana kuti hauna.